είναι αντίπο στον Τωρίνο Ειρήνη. Τυρανάστη, φυσικά, πέρα από τον Τακά, τα ουρανά, και τη Τρίνη, τα Άγγου, να θυμάνε τέτοια. Και τα ουρανέ, μα θεωρφώνα. Φωνή σαν ότι στην κάπατε, τη Τρίνη, η ΙΣΕ. Ακυγιά, η ΙΣΕ, η Ρουγκουτσο, η Ραπανιά, η Ακουτσι, η ΕΣΑ, η Ναμάρη, η Ακουτσι, 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 I think it's down to the ability to get a bad chance. Yengi ni hapi kwa pafoni kashini, kana tongo tika internet, ana pama apps, hapi kwa nana msina mafoni. Saka kukita na iko komanji, uno panisa kutuome sera kana mafoni asisa shange. Saka kwa wati vana, wacha kwanisa vita eko keshi, kana kupatara oo, ne zivendi, kaka ita se kema apps, kutuwa urewa ya kana internet banking. Saka ine ya tulo titifurumi kufamba na yo.
Asi zvingaita here kuti Zesa iendese magetsi kune makambani aya kana kuti zvinonetsa nekuti magwenyawo anenge akangofanana nemamwe ari mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Titaura hangu seka engineer kakachangoburwa mamanje manje kuona kuti zvinokwanisa kunetsa pakuti mabase station ndokuri kubhadambudziko. Mabase station akamwaiwa pakasiyana siyana. Kumwe kwacho kune kusina kana line rema rekuti tingati vese tomboshandisa kana kuti net one kana kuti econet titoti toapa magetsi toti aya magetsi aya but kumwe kwacho kune kusina infrastructure yekuti vange vari ring-fenced or isolated vawane power vakamira vakadaro but zvinoda kuti tinyatsoisa nyanzvi dzedu pamusangano iwoyo toonesana kuti chii chimwe chinokwanisa kuitika ndechekuti sevanhu vari kurasikirwa nebusiness pamwe vanokwanisa kutibatsirawo panyaya dzekuti tinge tichitarisana nana Eskom nana HPB kuti vanoti minister regaitikupeiwo 30 million voende kunobhadhara kuti isusu tisarambo tichirasikirwa tozotaurirana hedu semhuri imwe chete kuti mari iyi tinoidzorera sei. Imwe yacho tokwanisa here kuti titi vatenga magetsi zvekumberi kana kuti tingabvumirane kuti modheri yatingashandisa apa ndeipi.
Ko ivo veEskom neKabora Basa vaakuti kudii panhaurirano dzamakamuchiita idzi?
Tichiri kutaurirana takatumira mateams edu ndingadai ndakanoona minista Mantashe kusouth Africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara yedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti tenge tichinyengetedza sevanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratina asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita mushonga wechikwereti uchibhadhara.